Yani takada ya so inye za suna kutanga kuona na si inye za itika na kupa mkua iwa mkabe wa mpayengu sungirwa kuzibanga wa taura wachitoka na mumtunga miru enyika tino za uti mkeno edu Mzimbabwe inye criminal code codification ino taura kuti pane mkeno kutikana waka taura sizo msoro kumtunga miru enyika kama tipa insulting or undermining the authority of the president unokwanisa kuwa uchisungwa nezvinhu zvakadaro but zvinhu zviri pamutemo nezvinhu zvinokanganisa yatingati freedom of expression but nyaya dzatakuchiona mazuva ano idzi dzekuti vanhu vakuchibatwa vachinzi vataura vachipokanana nehurumende vachinzi vapfukana navatuka vamunangagwa inyaya dzataona zvishandiso zvekare nevanhu vanorevekera kuzani PF kusunga avo vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vari kupokana neutungamiri wenyika
pangaitwe sei kuti mitemo yakadai isarambe ichishandiswa zvatiri kuona zvichiitika
ya mitemo yakadai so chinowanzoitika kana kwaitika nyaya dzakadai so tichitarisa panyaya yatikunzwa yokunzi pane murume akanzi akataura achiti vamunangagwa kubva vabve pachinzvimbo ende uyezve vafa kubvawo nechisimba inyaya dzokuti dzinofanira kubatwa zvakanaka ende inyaya dzokuti dzimwe nguva zvinenge zvichinzi zvakataurwa zvacho zvimwe zvacho zvisina kuitika nemaitikiro atinozoudzwa nemapepa ndachibva kumapurisa tinoziva kuti iko zvino nyaya dziri kuitika kuzimbabwe ndezvekuti pane nyaya yemaelections ari disputed ende pane nyaya yekunzi pane mapata anofanira kuva achipfuma kuti vamunangagwa ndivo vari kutonga ende kana tichiona nyaya dzakadai so ndichitaura kuti inyaya dzataimboona zvekare kunguva yapfuura sure yamugabe yokuti paishandiswa masections akadai so emumutemo kuda kusilensa kana kuda kumbunyikidza avo vanenge vachinzi vari kutaurawo zvavanenge vachifungidzirawo kuti zvinhazvo zvifamba munyika saka nyaya dzakadai so dzichida kubata zvakanaka nemapurisa vanofanira kuinvestigata vachinyatsokuona kuti izvozvo zviri kunzi zvakataurwa zvakataurwa here zvechokwadi ende uyezve hapana here maconnotations nechirungu yekuti kuda maybe vanhu ivavo vangave vachida kuvictimize nokuti havasapoti bato rinotungamira rezanupiri
tiri kuonawo vadzidzi kuzinasuku vari kuda kuedza kupinda musarudzo vari kusungwawo zvakare nemapurisa zviri kukushamisa here zviri kuitika izvi
zvinhu zvakadai so ndingati hazvitishamisi nekuti tinoziva kuti iro bato rezinasu rinenge chinzi rakarerekera ku vanopisisa hurumende kana kuti vanoadvocate atingati maacademic freedom asingaonekwi nehurumende senge yakakosha saka zvinhu zvakadai so tinozoona kuti zvinhu zvatagara tichingoexpecta kuti hurumende yavamunangagwa isingakoshesi kodzero dzemastudents isingakoshesi zvitaro atinonzi maacademic freedoms kuti havangave vachiita zvavanenge vachiita izvi zvinhu zvakadai so hazvifanira kuchiitika mune a democratic society